of rigging election brutality during what election violence, all this whatever.
Remember to connect with us on Facebook and on Twitter at Upfront Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 15/2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Sakuvanisu mchurungwa chedu chanasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchurungwa chanasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi maviri. Hurumende inombosendeka hurongwa hwekuti zvikoro zvivhurwe panopera mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu wevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe wakwira kusvika pamakumi maviri mushure mekunge bazi rezveutano razivisa kuti pane mumwe mwana akashaya ari muchipatara kuMatabeleland South. Vamwe vanhu makumi matatu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava vasere vakabva kuSouth Africa, vatatu kuBotswana, vatatu kuLesotho, mumwe chete kuZambia uye vamwe gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabata nechirwere ichi munyika vave kusvika chiuru chimwe chete nemakumi matanhatu nemana 1064. Vapora kubva kuchirwere ichi munyika pari zvino vanoita mazana matatu ane makumi mana nevatatu 343. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu 93,000. Dare remakurukota nezuro rakazivisa kuti rave kumbosendeka hurongwa hwekuti zvikoro zvivhurwe. Kurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati vari kunyora bvunzo chete ndivo vachaenderera mberi. Hurumende yainge yamboti inoda kuti zvikoro zvivhurwe musi wa28 mwedzi uno. Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vanoti vatambira dano iri nemufaro sezvo vange vagara vachiyambira kuti zvikoro zvisavhurwe.
Hurumende yanga ichida kuti zvikoro zvivhurwe neginya, asi hurumende yawanawo kuti varayiridzi vakasungawo musoro, zvikuru sei isu weProgressive Teachers Union navamwewo. But kune vamwewo varayiridzi vanga vakatorasika vava kutotitukawo vachitoti isu tava kuita zvematongerwo enyika. Saka iri danho razobudirira idanho rakanaka, asi parine mateya ndepo panoona kuti riri kuti bvunzo dzirambe dzichinyorwa.
Ko pane chakaipa here kuti vanhu vanyore bvunzo?
Vanhu ava vari kunyoresa bvunzo nevana vanonyora bvunzo havana kumbogara vatestiwa pavakaenda kuzvikoro ikoko. Zvinongoratidza kuti hurumende even danho rayo rokuti bvunzo ngadzirambe dzichinyorwa idanho risina kuita pakufunga. Saka iri haro rokuti zvikoro zvimbosendekwa idanho rakanaka, asi tinoona kuti pane zvakawanda. Presha yeduwo ndoingadeo yashanda zvikuru sowo nokuzotyawo kuti kuda taizobatana nawo vanodawo kuratidzira musi wa31 July mwedzi uno. Asi tiri kungoramba tichiyambira hurumende kuti yanonoka kuona hongo, asi zviri nani kuti yazobvuma hayo saThomas
kuti zvikoro zvivhurwewo pasina kunetsana. pakati pehurumende nevarairidzi. Simoni renyu zvii zvinoda kuitwa?
Kwatikuenda mberi uku kuti zvinhu zvinake tisazopedzera nanguva zvekare. Zvakanaka kuti tigadzirise nyaya yemari dzinotambirwa navarairidzi idzo dzisingachibatsiri uyezve dzatisingazivi kuti padzasvika apa dzasvitsowa nei, nokuti even kana Mugabe chaiye aitambirisa varairidzi mari dziri nani pane mari dzinotambiswa neNew Dispensation iyo inozviti iyo inoita zviri nani pane zvaita Mugabe.
Munga pamuenzaniso iri ipapo,
nguva yaMugabe taiziva kuti varairidzi vaitambira mari iri 1/3 yevo vanoshanda kumayunivhesitis anonzi malecturers, asi iko zvino mari dzavarairidzi dzaramba dzichingori pa 4,000 dzemalecturers kumayunivhesitis dzava kurenja kubva pa 38,000 kusvika pa 66,000 even dzamasoja chaizvo dzava kuma 18,000 asi murairidzi achingova pa 4,000 zvinoratidza kuti hurumende inovenga varairidzi, hurumende isina hanya navarairidzi, hurumende isina hanya nedzidzo. Saka isu tiringokurudzira hurumende kuti ngaidzosere mari dzavarairidzi padzaiva dziri muna October 2018 dziri pa US 550, ndiyo yatingati permanent solution. Hatidi kuramba tichingonetsana mwedzi nomwedzi neinflation iri kuita mutamba mhurui, tinoda kuti tiende pakanaka.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavira Zhou, vange vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Vamiriri vehurumende vemakanzuru vemasangano anomirira vagari magweta anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanochengetedza zvowanikwa nezuro vakapinda mumusangano wezuva rimwe chete wekutsvaga nzira dzokuchengetedza nadzo matoro kana kuti mawetlands muguta reHarare pamwe nechitungwiza. Vakapinda mumusangano uyu vakakomekedza zvikuru kuti vagari vapiwe dzidziso yekuchengetedza kwenzvimbo idzi nokukasika. Vakapinda mumusangano uyu vaisanganisira vekanzuro yeHarare, veEnvironmental Management Agency, vebasi rezvokutongwa kwematunhu, veUpper Manyame Catchment Council, vekanzuro yechitungwiza, veHarare Residence Trust, Zimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe neveHarare Wetlands Trust. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti vakafadzwa zvikuru nokupindwa kwakaitwa musangano uyu nevakuru vemakanzuru pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvokutongwa kwematunhu amai Marian Chombo, vachiti zvinoratidza kuti mapoka ose abatana mukuwirirana kuti nzvimbo idzi dzichengetedzwe. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinhu zvikuru zvanyanya kunge zvichinyanya kukomekedzeswa inyaya yekuti munzvimbo dzinonzi mawetlands vagari vazhinji havanzwisisiwo kuti chii chinonzi wetland. Saka pange paine kukurudzirana kuti panofanirwa kuita kudzidzisa vagari kwakanyanyisa pamusoro penyaya yekuchengetedzwa kwemawetlands, tichitenderana kuti kana tisina kubatana guta reHarare wemawetlands nevagari nemastakeholders ese kusanganisira weEMA newamwe wekucentral government, hapana chinobuda.
Tinoona kuti dambudziko rematoro kana mawetland harisidzva mumaguta umu zvikuru muguta reHarare. Chii chaita kuti munge muchironga musangano iwoyo?
Chinhu chanyanya kuita kuti tinge tichisangana kuedza kuda kuonesa zvinhu zvakabuda mumiting yatakamboita masvondo matatu adarika, tichitarisa kuti tingagadzirise sei kuti mawetlands edu azivikanwe agone kuchengetedzwa, uye kuti zvinhu zvose zviitike pamutemo kuti munzvimbo dzose dzinowakwa dzinge dzichizongowakwa chete kana pachinge papiwa mvumo, paitwa zvisungo nema certificates anopiwa kuti ma developments azoitike. Saka wanga uri musangano wanga uchiedza kupatsanura nyaya dzakati wandei dzinosanganisira nyaya dzehuori, nyaya dzekuumbiridzwa kweHarare combination master plan, nyaya dzekugadzirisa kuchengetedzwa kwemvura, nyaya dzedzimba uye nyaya dzemitemo kuti mimwe mitemo iriko yakanaka chisipo kuimplementwa kwemitemo yacho. Zvekuti mitemo ikaimplementwa, mawetlands edu anochengeteka zvikuru.
Saka muri kuona here muchibudirira misangano yamuri kuita iyoyi pane zvese zvamuri kurwira kuti muwane?
Chiratidzo chiri kubuda mumisangano yatiri kuita takabatana neZimbabwe Lawyers for Human Rights neHarare Wetlands Trust, tiri kuona kuti kuhurumende kwawe kuita kakunyewenuka kakanotifadza ngekuti wawe kuratidza kuti wari kuda chaizvo kunge wachibata pamwe basa newe kuCity of Harare, zvinoita kuti tinzwe kuwe nechiwimbo chekuti kana tikange tichishanda semushandire wataita mumeeting yanhasi apo tanga tiine town clerk nemamwe maofficials echitungwisa municipality nematown planners newamwe maofficials ekuCity of Harare, taona kuti panga paine hudzamu.
Avo vange vari mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vanoti kunyangwe hazvo bato riri kutonga reZANU-PF nebato guru rinopikisa reMDC Alliance vasina kupinda mumusangano wakadedzwa nemasangano emakereke, vacharamba vachienderera mberi nemisangano iyi. Reverend Mtata vati mukuedza kubatanidza nyika hakuna inzwi rinonzi idiki kana kuti iguru kupfuura rimwe. Naizvozvo vacharamba vachiita misangano iyi vaine tarisiro yekuti vamwe vane chido chekugadzirisa zvino munyika vachauya kuzopawo pfungwa dzavo. Tabata Reverend Mtata, tikatanga nekuvabvunza kuti chii chakasimba kana kuti chinokosha chingabuda mumisangano iyi kana bato riri kutonga risipo pamwe chete nebato guru rinopikisa?
Vawande misangano yatiri kuita, maconsultations atiri kuita nama different stakeholders, they are building on processes dzakatanga kudhara. Saka atisi kutsvaga kuti timirire vanenge vachiri kujoina process. Vamwe navamwe vanouya kuva part yeprocess yokuingeja pavanenge vakasununguka. Saka maconsultations aya ari kuramba achienda kumberi. Takapedza takaita maconsultations ne civil society summit yapfuura. Takaita misangano na ma traditional leaders, takaita ma consultations na ma political parties. Hazvirevi kuti ma consultations amwe ese atakaita apfuura vanhu vese vakakosha vanga varipo, but zvinozoita kuti nengo yakafanira vamwe navamwe pavanouya vanobatira patinenge tava ipapo. Nyaya iripo iye zvino inyaya yekuti tiri kuda kuvaka nyika. Pakuvaka nyika hakuna mivono inonzi iyi haina maturo, iyi ina maturo. Hongo mapato anokwikwidzanawa akakosha kuti avemo mukati menhaurirano idzi, asi nyika inofanira kupfuurira mberi isingatarisi kuti vamwe vachakamirirei, nokuti nhaurirano yenyika yakapiririka mapato aya ari maviri. Vakava pati yeconversation zvakanaka, asi nyika inofanira kuramba ichienda kumberi. That's why tichikoshesa zvikuru chikamu chimwe nechimwe chinenge chaitika chemaconversation aya. Vawande,
zvabvumiranwa pamusangano mukuru uyu zvoitwa sei nazvo? Matarisa kupi kubva panapa?
Zvabvumiramwa pano vahwande ndezvekuti nyaya dzacho dzakasungana-sungana. Nyaya dzine chokuita neekonomi dzino affecta kana kuti dziri kuaffectwa nenyaya for example health zvikuru takatasana neCovid nyaya dzachona dzinosangana nenyaya yekuimplementwa kweconstitution dzinosangana nenyaya yenational healing and reconciliation. Saka zvakurudzigwa ndezvekuti hadzigoni kuti dzitariswe dzakaparadzana. Kukumbira kwaita mapolitical parties atiwo makereke indai mberi muchita maconsultations nemakey stakeholders ese kusvika tasvika pamukana wokuti munhu wese anokwanisa kupinda padare guru rekuti tigadzirise nyaya idzi dzakabatana yatingati national dialogue forum. Iyoyo ndiyo nyaya yatiri kuvaka towards nenyaya dzabuda panhaurirano yakaitika.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com inoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaendeswa kuChina zvondorapera kunorapiwa. VaChiwenga vave nenguva vasinganzwi zvakanaka. Kuroneko rinoti komiti yeparamende yePortfolio Committee on Justice, Legal and Parliamentary Affairs neZiro yakamanikidzwa kukanzura musangano waifanirwa kuitwa nevagari veBulawayo apo vanhu nemagweta vakarega kuenda kumusangano uyu. MuHerald mune nyaya yehurumende ichiti zvikoro hazvichavhurwi musi wa28 sezvakange zvambotaurwa, ichiti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairas kuchakanganisa nyaya dzokuvhurwa kwezvikoro. MuDaily News vanhu vanofungidzirwa kuti vasori vehurumende vanonzi nemusi wesvondo vakapinda zvine hasha mumba yemutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa. Izvi zvinotevera vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vakaita zvimwe chetezvo musi wesvondo wekare kumba kwemutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala pamwe chete nekumba kwevaimbi vemukuru vevechidiki muZANU-PF vaGodfrey Senengamu. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 inoitwawo ende chiri kuno kunonzi kugajikachi Magunji rume ndatambura pleya yekuti yangu ndibatsirike ndakabva South Africa musi wa9 May ndakaiswa quarantine kuchinowe 21 days akanziya positive ndatandisikana kurwara kana chikana kukosora ndazvikamuchira semutemo wenyika ndikaiswa kuisolation kukaroi hospital ndakagariswa ko 26 days pa26 days atikagara takatestwa paday number 11 masatsi akangoendana kana kuuya tatakurwa tabviswa kukaroi nekuda kwestrike taunzwa kumusha kumareseva kwedu tagara izvizvi 21 days hapana kana chaitwa kana chii kunogobva nyange uri pariski kune matoresana rutoro tokupisira mumba vamwe rutoro tetokusakidzira imba but iam still in isolation ndakangozvigarira pamba ndava ne9 weeks ndakagara ndapinda muzimbabwe tichaziva kuti vakuru vakandiunza pano vari kufungei nezvazvo ndakumbira vakuru vehealth vandibatsirewo kuti ndatambura handisi kana kukosoka kana kuti sei paperiodhi yese yandabva kusouth africa kusvikana nhasi kugariswa pamba chete hapana kana fanenge ndikanyora madzinu chajoni pakuona marisizi zinomamirakaita zvimwe chazodziona kupi nditeste ndokuvamiriudza mamirakaita situation yangu hapana kana respondi tambura varume ndibatsirei.
Vakadini vana Jonga, vana Tanonoka Wande, vana Mavhilasi, ndichiitivo zvangu kune avo vari kuronga kuratidzira ndichiti andei ngatitsungiririrei tiratidzire murunyararo tisaita zvemhirizhonga. ndichitivo kumapurisa nemasoja aiwa ona ivo zviri kuitawo mamwe mapurisa ari muno musouth africa nemasoja emuno kuti vese vane dzimotikari dzavo kunyange dzimotikari dzacho dzebasa dzavanoshandisa kunanzo kumabasa imotikari dzinoyevedza kwete dzavanoshandisa ivo muzimbabwe saka kugwira kuri kuita vana vezimbabwe kodzero ava kuitira ivo vari pamabasa ivava kuti vawane rusunungukovo
makadii makadii mhuri yezimbabwe pastudio 7 apo ine zita rangu ndeirwawo Stephen Moyo ndiri kucape town nyaya yangu iripo pakuti muswa 31 apari kuvongwa kuratidzira apo ndo pandoda kutaura nezvapo muswa 31 handei hama handei tese nohwandu hwedu tinoudza hurumende kuti zvichemo zvedu taneta manje iko zvinenge zvitatsidza hazvina kuti uri wezanu uri webato ripi uri wembc webato ripi handei tese nohwandu hwedu tinoudza hurumende zvichemo zvedu haisisiri nyika hakusiri kutungamirwa kwatiri kuitwa kumhuri yezimbabwe tarisai zvaiitwa nehurumende yava mugabe zvokuti vanongoti vakuru vacho vanenge vachingoba mari vachinoinvesta kunze kwenyika vachingoba mari kana vazonzi basa rapera vakuenda kune mabhizinesi avo kunze kwenyika kwe vese vaitonga nevamugabe izvezvi mukafunga kuti ndiani ari muzimbabwe hamuna kana wana vese vakabuda kunze kwenyika vakuenda kumabhizinesi avo dai vachibawo vachiti vanoinvestawo munyika zvaibatsira mhuri yezimbabwe tarisai muone zviri kuitika zimbabwe kuzimbabwe kubasa kwavari kubasa asi kwavanogara kune mugara mhuri dzavo kunze kwenyika tiri kuenda kupi mhuri yezimbabwe tarisai muonewo kana ndini
vakadi vashamariri vestudio 7 nedambudziko recovid iri isu tiri kuzama kutevedzera zviri kutaukwa nevakuru vezveutano pfekawo mamaski kana tichipinda mumataxi kuzama kutevedzera nepese patinokwanisa navo asi zve kunyika kwedu kwabva kwaita dambudziko vazhinji vakuru vedu vakuda kutotora mukana iwoyo kuti vachiwana kufuma ndise kwangu ini kwandinobva ndikatumira mari izvezvo kuti adzimai vanotora mari yacho kumasvingo vanoda tsamba
maswera sei maswera sei venuko ndini gogomakini kuno Cape Town nyaya yedu yezimbabwe yedhemo yemusi wa 31 ndinoti vanhu shingai hakuna kana zuva rimwe romuchazonzi budai mudemonstrate nezanu pf paya paya pavainzi budai tidemonstrate nachamisa vaingoti hei munoda kupasa zvino nhasi iko zvinovakupota necoronavhairasi hakuna kana zuva rimwe romunofa makabudirira nezanu pf vanhu shingai hapana kusiri kufa zvinongoda kushinga munhu zvirwire kuti nyika yako ibudirire taneta navanhu ava tosvika rini tichigara mumasango uchipanga kugara munyika yako yechiberekerwa vanhu budai kuratidzira chaiko chaiko haikona kumbosha vanhu budai
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica hurumende yavadonald trump nezuro yakaudza dare redzibosva muboston mudunhu remassachusetts kuti haichaenderera mberi nemutemo wayanga achida kuti vadzidzi vekune dzimwe nyika vadzokere kunyika dzavo kana zvikoro zvavanopinda zvichingodzidzisa vana vechikoro paindaneti pega muzvinafundo stan mukasa vaudza studio 7 kuti vadzidzi vekune dzimwe nyika vari muamerica vanopfuura miriyoni uye vanopinza muamerica mari inopfuura mabhiriyoni makumi mana nemashanu pagore vadzidzi vezimbabwe vari pazvikoro zvepamusoro muamerica vanoita chiuru chimwe chete
vakagara vane kutada vanhu vanobva kune dzimwe nyika saka zuva nezuva vanongogara vachifunga kuti toita sei kudzikisa namba yevanhu vanobva kune dzimwe nyika saka ndoo zvaida kuita panyaya iyi chiso kadi kwemakore akapfuura kwazvino mutemo unoti kana aunga uye kunokokozesa online course mutemo changu wariko asika mastudents akanga ari maintenational students asinokuye zvino vakauya ngekuti vaenda maclass zveonline zvakakonzwa necovid-19 saka haisi mhosva yavo asi chinhu chikuru ndechekuti munyika muno mune 1 million mastudents anobva kune zvimwe nyika vanounza $45 billion kumayunivhesiti saka difanitin ndechekuti mayunivhesiti mazhinji akutotarisira maintenational students kuti avabatsire ngekuti mastudents anoenda kumayunivhesitis maamerican students aamashoma akadzika
chaita kuti varegere kuenderera mberi nenyaya iyi chii
vakataurwa kuti zvichauraya economy zvichabvisa $45 billion kubva kueconomy yeamerica zvichadzikisa vana vechikoro vari kumayunivhesitis zvichizokonzera kuti mayunivhesitis avhare mayunivhesiti akavhara zvinobva zvauraya economy especially kumastate medicine saka pane inonzi ripple effect chinhu one chinokonza chimwe chinhu chozokonza chimwe chinhu chozokonza chimwe chinhu saka ndozvavakatairirwa izvozvo
kana tisingatarisi nyaya yemari pane chimwe chikonzerero chamayunivhesiti chakakonzera kuti varwise mutemo uyu
vana vechikoro vemuamerica vari kuenda kuchikoro yakadzikira namba yayo yakadzika vana vazhinji havachaendera kumayunivhesiti vangoda kunoshanda vaite mari saka vatrump vakazvitaurwa izvozvo kuti mayunivhesiti zvakadzika akakolapsa zvinozokonzera again vatrump vanotasa economy saka vamwenzwa bedzi kuti zvavakutaura zvichakonzera kuti economy dzike chimwe chinhu chakakonzera izvozvo ndechekuti iye nhasiro jaji kuboston anga achizotiye atonge panyaya iyi and also lawsuit yacho yakauya kubva kuharvard harvard neiya ndomayunivhesiti makurukuru chaizvo muamerica munomu saka vane inonzi political power vakasimba chaizvo
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vanodzidzisa paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania vari parunhare neStudio 7.
Thank you.
kambo fadza wa jinji lenda tishakata ni kambo kake upenyu mtoro. Sezunguwa edu ya pera, chombo tarisa zange ziri munau za nasi. Vanu wafane chiruwele che COVID-19 muZimbabwe, vashika pa makumi maviri. Urumende inombo sendeka, urungwa wikuti zukoro zihurwe panopera mwezi uno. Tashika kumagumo echirongwa chedu cha nasi, iva inesu zekare maniru anasi apo tichukumbaye zwezi mwenau. Kini njini tanono kawande, ngini mwashi kutiondisi, nichiti mwoswe.